ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chishanu chikunguru 28-2017. Vatori venhau voratidzira muHarare vachiti mapurisa ari kutyora kodzero dzavo. Vechidiki vezano PF mudunhu remashonaland west vanomanikidza vemabhizimisi kuvhara mangwana vachiti munhu wese anofanirwa kunonzwa mutungamiri wenyika varobert mugabe vachitaura panhandare yemitambo pachinoi university of technology mapurisa nezvikonzi zvedare vanotora midziyo yebato rinopikisa remdct pamuzinda waro weharvest house muHarare zvichitevera kutadza kubhadhara chikwereti kwakaitwa nebato iri kune mumwe mushandi waro mapato manomwe anopikisa munyika anosanganisira mdct mdc pdp transform zimbabwe nemamwe otarisira kuumba mubatanidzwa unonzi MDC Alliance kukwikwidzana nezanopf musarudzo dzemuna 2018. Mubato mezanopf moita makakatanwa otyirwa nevamwe kuti anogona kuguma odeura ropa apo nyaya inoti ndiani achatora chigaro chavamugabe younza kunetsana kunotyisa. Masangano akazvimirira oga anodarika makumi masere nepfumbamwe oshora urongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo huri kuitwa nezanopf munhau dzemitambo tichakupai zviri kuitika mumutambo wekasolaga soccer premier league uye kuvhurwa kwenhandare yerufaro stadium yange ichigadzirwa muchirongwa chelive talk na8pm tiri kutarisa makakatanwa ari mubato rezanopf panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavarobert mugabe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 musakanganwe kufarira facebook page yedu yevoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire